Mangwanani akanaka atereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Gunyana 13, 2019. Makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi havasi kuzoradzikwa kumarinda eHeroes Acre. Vakawanda vakakuvara kuRufaro Stadium nezuro vachimhanyira kunoona mutumbi wava Mugabe. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi havasi kuzoradzikwa kumarinda eHeroes Acre mushure mekutadza kuwirirana pakati pehurumende nemhuri yavo. Mhuri yavo yarambawo kuzivisa veruzhinji kuti vacharadzikwa kupi uye rini. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vaenda kunobata maoko kumhuri yavaMugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodeo Brook Harare vati vainge vakumbira kuita musangano naMai Mugabe kuti vazeye nyaya dziri kunetsa asi vainge vasati vawana mhinduro.
Ndakataura kuti tinongwachengeta nesvondo asi kuti tinovachengeta sei hatisati tataura. Ndototingataura naMai tawirirana dovana mazana avo tinoita share.
Asi vachipedza kutaura mashoko aya vaMnangagwa vabva vaona mhinduro yavange vachitsvaga zvapakuti vamwe vanhu vose kusanganisira nengo dzePolitburo vaburitswe mumba pachigarwa dare. Asi sematauriro azoita mutauriri wemhuri yavaMugabe vaWalter Chidhakwa zvabuda pachena kuti zvakona n'anga murapwa achida
pfungwa dzehurumende, pfungwa dzePolitburo nezanupiefu. Amaiwo akatakura pfungwa dzemhuri yekwaMugabe mhuri yekwakariga mombe nakushungu zvazotiita kuti tikwanise kuenderera mberi yepurogiramu yedu. Saka tichazenge tichiprinta purogiramu yanhasi nepurogiramu yamangwana nepurogiramu yemusi wesatadhi tichiidistributa. Ndinovimba kuti tinowana nguva yekuzviita izvozvo.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kubva zvakabviswa vaMugabe pachigaro nechisimba muna mbudzi 2017 mhuri yavo navaMnangagwa ave makara asionane. Mhuri yavaMugabe yaudzawo Studio 7 kuti vakatonyanya kurwara pavakapidigurwa nemauto. Asi vachitaura kuvanhu vange vakaungana nhasi vaMnangagwa vati vakaedza nepose pavanogona napo kubatsira vaMugabe vachirwara. VaMnangagwa vativo mumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vari kurwara vari kuChina vatumirawo mashoko enyaradzo. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nevamwe vakuru mubato ravo vaendawo kumba kwavaMugabe. Vamwe vaendawo mudzimai wevaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai, amai Elizabeth Tsvangirai. Mhuri yavaMugabe yati kutanga musi wesvondo ndiyo inenge yobata basa uye iri kutarisira kuenda navo kwamurombedzi vasati varadzikwa. Madzishe ekumusha kwavo kwaZvimba ambosangana achizeya nyaya iyi. Madzishe aya akambosanganawo navaMnangagwa mazuva mashoma apfuura. Asi vachitaura pachiitiko chanhasi vaMnangagwa varamba zviri kunyorwa nevamwe mumapepanhau kuti vakaedza kupa madzishe aya chioko muhomwe kuti vati vaMugabe varadzikwe kunoradzikwa magamba kuHeroes Acre.
Hatina chatinoita tinopesana nemwe hapana. Ndinofara kuti madzimambo vakauya vakaonana neni ukazuva
asoona mapepa kunzi ndakavatenga hapana akambovakookora yangu kubirwa kunzi hapana asi kunoshuwa kunzi ndakatenga madzimambo api vakauya vakaona zvakanaka naka uye ndikavaudza kuti imwe savaridzi vomunhu ndimwe mweka mashoko eyu atinofanira kuteera
Vamunangagwa vatiwo pane vatungamiri venyika gumi neimwe vachauya kuzochema vamugabe nemusi wesvondo vanosanganisira Vasiru Ramaphosa vekuSouth Africa vaEdgar Lungu vekuZambia uye vaUhuru Kenyatta vekuKenya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Blessing Zulu
Vanhu vakawanda vakakuvara nezuro munhandare yerufaro mushure mekunge zviuru zvevanhu zvatsikirirana zvichimhanyira kunoona mutumbi wevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutumbi wavaMugabe waendeswa kunhandare yerufaro stadium kuMbare uko vakatora mhiko yekutungamira nyika muna 1980. Mutumbi wasvika munhandare uri muchikopokopo cheutore Zimbabwe National Army. Mushure memunamato mudzimai wavaMugabe amai Grace Mugabe nevana vavo ndivo vatanga kuona mutumbi wavaMugabe kwazotevera veukama makurukota ehurumende nevanyarikani uye mushure meizvozvo munhu wese anga ari munhandare apiwa mukana wokuona mutumbi. Pakutanga vanhu vange vachifamba zvakanaka vari mumutsetse asi mushure mechinguva vanhu vazopinda vakawanda izvo zvakonzera kukuvara kwevanhu vakawanda hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti vanhu vangani vakuvara chirongwa ichi chambomiswa uye pazoshedzwa mapurisa anodzivira nyonganyonga kuzogadzirisa zvinhu izvo zvazoita kuti chirongwa ichi chienderere mberi mumwe musikana wechidiki uyo atanonzi Machuma audza Studio 7 mushure mokuona mutumbi wavaMugabe kuti arwadzi zvikuru kuparadzana navaMugabe.
Tarwadziwa nekuparadzana nakulu wedu. Zimbabwe tarasikirwa zvikuru. Even isusu mayouth tarasikirwa. Saka tirikuti vafambe zvakanaka kuti
Vaimbomirira Mbare mudare National Assembly vatendaisa vanhu vataurawo neStudio 7 mushure mokuona mutumbi wavaMugabe vachiti vadzimbikana zvikuru.
Hakuna munhu anorarama zvachose asi munorwadziwa kana muchitarisa mabasa akaitwa nemunhu. Tinoti ngavazorore gamba renyika, gamba reAfrica, vazorore murugare, totambira kuti Mwari werugare achavatungamira murwendo rwavo.
Dr. Paul Chimedza avo vakambomirira Gutu South muParamende vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru kuwana mukana wekuparadzana navaMugabe vachiti vanotenda basa guru ravakaita mukusimudzira upenyu hwavo.
Toda kuvatenda nokuti munhu anga ane pfungwa dzakateswera, anga ane pfungwa dzokuti kana pane chisungo chaanenge aita anga asingachitudzi kumashure. Wedza zvava zvakanaka kana zvava zvakashata asi vangoita chisungo chokuti taakuenda nenzira iyi maiziva kuna vaMugabe hapana anodududza kwakutoenda. So tinozvitenda kuti gamba redu ratisunga toti famba zvakanaka mundara wedu.
Mutumbi wavaMugabe uchange uri kurufaro zvekare mangwana kuti veruzhinji vaonekane navo.
Vakomana titariwana
Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Hama dzevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe idzo dzakaungana kwakutama dzinoti dzinofara zvikuru kana mutumbi wevaMugabe ukavigwa kwazvimba kumusha kwavo. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaswera vachimba nekudya vari pamariro avaMugabe. Mutumbi wavo uchaendeswa kwazvimba nemusi wesvondo. mumwe mugari amai Jessica Sande vati zvingavafadze zvikuru kana vamugabe vakavigwa kwazvimba sezvo changa chiri chishuo chavo
pakanzi vari kuvigirwa kuno ndozvatinoda ndokune guvurawo ndokune amai vavo ende chimwe chinotifadza tozva kuti mwana wedu mangwana kusendino mukatimuona paanofanira kunge achiona sechivanhu chedu shamwari dzake vazukuru vake vana vake vese vanenge vari panzvimbo saka kana vati kuHarare kunoenda vashoma kana kuti zvido zvevamwe vavo vavaishanda asi isu sevabereki semwana wedu taimuda panzvimbo
mumwe mugari wekukariba amai choniso mupfurutsa vanga vari kwakutama vati vanorwadziwa nekubviswa kwakaitwa vamugabe pachigaro
tinotozvida kuti vavigirwe kuno kwazvino nekuti tiri kurwadziwa nezvakaitwa gogoedu
asi vamwe vakaita sambuya Maria Nowe vati havafari nekuti vamugabe vakavigwa kwazvimba hazvina chiremerera uye vanofanirwa kuvigwa pachikomo chavaiti ndechavo
nekuti chikombo chichinzwa vanonzi ndivo vakachitanga saka zvakangokoshawo kuti tivaise panzvimbo yavakadi yavakatanga
muzvari Cornelia Masiyambwa vati hazvina basa kuti vamugabe vavigirwa kupi chero vavigwa murunyararo
isu chatiri kuda isiri kuchemawo semunhu aive president tete toradzika murunyararo hatisi kuti tinosarudza saidi kunanzvimbo tinodiwa kuita sei kuchengetedzwa kwavo
vanhu vakawanda vanga vasina nhumbi dzine mufananidzo wavamugabe izvo zvanzi nevakawanda zvinoratidza kuti hurumende yanga isina hanya navo ndakamirira Studio 7 kwazvimba ndine Ata Chiguriwa
zvichakadaro dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vamugabe vaifanirwa kugadzirisa nyaya yegukura hundi vasati vafa vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts Dr. Chipo Dendere vaudza Studio 7 kuti pane zvizhinji zvakasiyiwa navamugabe zvisina kupedza kugadziriswa zvinosanganisa nyaya yegukura hundi nenyaya yevhu vachiti izvi zvasarira maoko ava Emerson Mnangagwa kuti vazvigadzirise tabata Dr. Dendere kuti tinzwe maonero avo
ichekutanga tinoti nematambudziko kumhuri yekwamugabe mhuri yekwagushungu kuna amai Grace Mugabe nevana vavo ndotanga nichidaro nekuti kunyange aiva munhu wataisa kubvumirana naye mupfungwa dzavo dzepolitics uye tichirangarirawo mavictims iye zvakaipa zvakaitwa navamugabe pachivanhu chedu isusu hatitongere vanhu saka zvakakosha kuti titange nekuacknowledgea kuti pane mhuri yafirwa tadaro tinoonawo kuti kana tikada kutaura nezvelegacy yavamugabe tisinganzwisise kwavakanga vachibva iye yatinoti colonial states munyika yakanga yakaitwa kupambwa nemacolonialists zvinogona kuita kuti tisanzwisise humwe hunhu hwatinoona hwakaitwa navamugabe pamwe chete nemamwe maafrican leaders
chii chavakasiyira vanhu vezimbabwe
tisingavasununguri pazvakaipa zvavakaita asi kuti tikanzwisisa mastructures ecolonialism tinogona kunzwisisa kuti sei vakanga vane pfungwa dzavakanga vanadzo kuda panguva yeland reform kana zvimwe zvesovereignty asi tadaro tinoti ngationgorere mapolisi zavo ekutanga in the first tingati 10-20 years akanga ari progressive asi nekuwedzera kwenguva vakatanga kukoshesa kugara mumasimba kudarika hutano hwevanhu vavakanga vachitungamirira ndinoona sekunge ndipo pakaitika dambudziko ravo not just ravo ravamugabe but tingati dambudziko rezanu pf pamwe chete
zanu yakakanganisa papi uye yakasanduka sei
ipati yakatadza kuona kuti vaigona kuramba vachiisa vanhu mberi ndokutanga ivo kuzviisa mberi pamwe chete nekuda kutonga asi tichizotarisawo kuti nanhasi nhau yegukura hundi nyaya isati yadiscaswa ika vanhu vakakumbira ruregerero kana pachipiwa zvinopirwa zvichiitwa pachivanhu pedu zvinhu zvisati zvagadziriswa izvazvo and ivo sei mukuru pamhuri ndinoona sekunge vasiya basa ravaifanira kunge vakabata risina kubatwa zvadaro tinoti kune vamwe vakawana ivhu vari kupembera asi kune vazhinji vasati vawana ivhu. Saka basa iroro rasarava Munangagwa nesu vamwe vazhinji tichiripo kuti zvinhu zvinogadziriswa sei kuti nyika yedu igoenda mberi.
Dr. Chipodendere vari parunare kuMassachusetts ne Studio 7. Ngatimbotarisai zviri mumapepa nhau anhasi. MuFinancial Gazette mune nyaya inoti vekunze kwenyika vane mari vanotya kupinza mari yavo mune zvemabhizimisi muZimbabwe pamusoro pehurumende yavanoti haina gwara rinoonekwa rekuita zvemabhizimisi uye pamusoro pekuchora kodzero dzevanhu kwainoita. MuFinancial Gazette mekare mune nyaya inoti Zimbabwe ine zvikwereti zvemabhizimisi zvemabhiriyoni mazhinji kuvanhu nekumakambani anosvika mazana masere. Zimbabwe Independent rinoti vanhu vari muZANU-PF vave kutya zvikuru kuisirwa muchetura mune zvekudya sezvinonzi zvakaitwa kuna vaMunangagwa uye zviri kutaurwa nehama neshamwari dzavaConstantine Chiwenga vavo vanonzi vari kufungira kuti vaChiwenga vanogona kuve vakaisirwa muchetura muchikafu. MuDaily News mune nyaya inoti Siemens yakwidza mari dzinobviswa nenhengo dzayo mwedzi wega wega nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. MuDaily News mekare Zimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA yayambira mabhizimisi neruzhinji rwevanhu kuti inotarisira kuti pamwe dambudziko remagetsi richaita zviri nani kutanga kwegore rinouya muna kubvumbi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndakatsaura zuro kuti miseki yakaita kudzinga mangezi achifunga kuti unozvigona kutungidza muda wewit, kutungidza munda wemagrapes, kutungidza zvakadaro zvese zvine upenyu. Izvozvi zimba riri kuita $10 muZimbabwe. Ndo zviri kuno futiko Australia. Warungu wakabva watora nyika iyi wachitorera maaborigines ari kusupika maaborigines. Asi muri kuona zvakaitika, murungu wacho wakabva agadzira Australia kuigadzira kwete zvekutamba zvekuti you don't have to complain. Hino kwedu akadzinga magezi aya kwakuchitadza kuti odini kwakuchimboba mari dzekuisa blue roof. Imba yeMunangagwa iri kuborodhe brook mukaiona imi vanhu veStudio 7 munofenda. Imhatso chaiyo imba munofenda imimi ana adoko musati mwane hana munofenda ngekunaka kweimba. Ini ndiri kuzvitaura izvi because ndiri kure. Ndikandaenda ndangachingokutumira maaudio kwedu kuti mani maduku hati tiri kurwadziwa inini chionai akuda kukurwira chitunha. Ende ana unozi anazvo agona ati azviiti chionai kurwadza kwazvo zvinobva zvibe kuti auye koiga sekuru ake auyi uri paexile. Damn it, man.
Mamuka sei mukoma tanonoka hwande nevateereri vese veStudio 7. Ini ndodawo kutaura pamusoro pavamugabe. Vamugabe vaive munhu aine chipo chekutaura uye vaisatya kumira kumberi kwevanhu vachitaura maonero avo. Vamugabe vakakwanisa kusimudzira dzidzo munyika yeZimbabwe. Chimwe chinhu chikuru chavakaita, vakakwanisa kutora ivhu kubva kuvarungu vakapa vanhu vatema. Asi vamugabe havana kukwanisa kusiya vabatanidza marudzi kunyanya mashona nemandevere. Vamugabe vaityora kodzero dzevanhu uye vaisada kupikiswa. Vaive munhu aive nemakaro emasimba. Vakaita kuti upfumi hweZimbabwe huinde kumawere uye ndivo vakakonzeresa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitize nyika zvichienda kune dzimwe nyika. Vamugabe vaizikanwa nekusaita sarudzo dzakachena. Ndatenda, ndiri kutaurawo ndiri kuCape Town, South Africa.
tukunoti zvekukotsa bobo zviri kushupa anhu ari kutadza kumukotsa ngatipete mukotsi kuyakinyangadza kuti zvinoratidza kuti vanga asina kurongeka banhu anoite kubvutana nabvutana kana riri gamba aitwe kuheroseka kuti asi kuda kuti riti gamba ukotswe yake zviri kumba kwake zvo kuti hakuna mamwe magamba akakotswa here kumadzimba kwavo andabanini anaani hobho ngandomuendese kwazvimba taramba anhu anoite manatso afa idi akafa vanhu muchati wanga akanaka futi wakatiunzire zvekurya
makadii vashamara vatereri vestudio 7 haine ndinangu avharidi toperese mberi kuno kumasvingo kuringo maina zvinhu zvakaoma munyika asa tiri kuchema edu gamba iri varobert mugabe vakashaya va tirikungogwadziwawo tirikungodai mwari vazama kufamba navo vavapewo pakugara
makadiniko vashamarari vestudio 7 vateereri vose munosimba here kwamuri tinoda kutaura zvishoma pamusoro pemutumbi wamugabe uyo uri kungotenderedzwa matunhu ose munyika zuva nezuva vachitowedzera makosti pamusoro pemari nemazimari yose aiwestiwa mudharaoyo ari kunze kwenyika uyu achitizva paparirenyatwa dei zvanga zvakaitikira paparirenyatwa zvaiva sinani tarisai mamiriyonzi nemamiriyonzi akangoinda chete nenhau yekuda kwomunhu wani izvizvi ukatarira kujohannesburg kune zvizvarwa zvenyika yezimbabwe zvakawandisa zviri kuda rubatsiro rwekuti dzidzokere kumusha zvakasangana nedambudziko rezinofobia asi hakuna kana ari kuvacheuka vari kungomberereka nendege iyoyo nechitunha ichocho vachispenda mari dzakawandisa nokuda kwechitunha hwani nyika yezimbabwe ngaive nerudo nevanhu vayo ngaive nerudo nevapenyu zvavo zvokuda kuzoratidza munhu rudo afa izvi zvinoratidza kusafunga tiri kumashure varume ngatidananei tichiri vapenyu ngatiratidzanei kudanana tiri vapenyu tichibatsirana mumatambudziko ndatendangu ndini Morris tiri pano panonzi paold street apa
makadi henyu vashamarari ini mitoro chivabwa chemuzimbabwe ndirikutaura ndiri kunamibia kufa kwamugabe takakunzwa asi kuti nyaya dzava kuitika dzevanhu vava kutaura zvemaslogan parufu apa hadzisi kutibata zvakanaka nokuti vanhu vava kuita maslogan wekuti pamberi nezanup f ipo pari panhamo apa mugabe wacho vakatomudzinga pachigaro hazvina kunaka izvozvo vanhu kana vaenda parufu ngavazive zvokutaura vachatikonesa kuti titeerere studio 7 zvakanaka ngavazive zvokuguta sadza vari panhamo ipapo vachiita zvinhu kwazvo
hallo mhuri yezimbabwe makadi zvenyu indeswa Simon ndiri pano papitoria apa indoona sekuti zvaita vamugabe zvaitova nani pane zvekuti hamuna angagwa pari zvino vari kutouraya nyika zvachose vanhu vari kutambudzika kuna kana chii kana chakachinja bva pakapinda vamunangagwa svika pari zvino hapana kutouraya nyika vamugabe vaitori nani kati katarira chaizviyazvi mose mukatarira kutabvava pakapinda vamunangagwa 2017 svika izvozvi pane chakachinja here hapana kana chinhu wani chakachinja saka tikatarira vamugabe vaitova nani vamugabe vaitova 100%
avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika ngatimbotarisai zviri kuitika mune dzimwe nyika hazvanzi yomutungamiriri wesaudi arabia Hasa bin Salman yakawanikwa iine mhosva yekurova nekupamba mushandi wayo akatongerwa mwedzi gumi mujeri Hasa bin Salman mwanasikana wega wemutungamiriri wesaudi arabia Mohammed bin Salman uyo akatongwa asipo nedare rezimhosva muparis akanzi abhadhare mari inoita zviuru gumi nechimwe zvamadhora Mutori wenau wekutanzania akasungwa munachi kunguru mushure mekushora mtungamiri wenyika ava John Magufuli akamiswa mberi kwedare redzimoswa nezuro achitadza kufamba uye asina simba rokumira ega. Eric Kabandera ari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisa kufurira vanhu kuti vapandukire hurumende. Muchuchusi wenyaya iyi akaudza dare redzimoswa kuti mhosva dzakaparwa naKabandera hadzisati dzapera kufefetwa, zvinoreva kuti haasi kubudiswa mujeri pari zvino. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gakava pakati pevanhu gumi veDemocratic Party vanoda mukana wekukwidza kuve mutungamiri wenyika richangopera chikuva chipfupi chapfuura. Mukukakavadzana kwavo vashora zvirongwa zvevamwe vavo, asi vanyanya kushora zvikuru munhu wavanoda kubisa pachigaro vaDonald Trump veRepublican Party. Amai Kamala Harris vapomera vaTrump mhosva yekukurudzira ruvengo nekuchichidzira vanhu. Vakwikwidzani ava vapedza nguva zhinji mumaawa matatu avo vachitaura pamusoro pezveutano, vachiti hurumende inofanira kupa vanhu vese insurance isingadhuri kuti vakwanise kurapwa nguva yese yese yavanenge vachida kurapwa. Vakwikwidzani ava vashora vaTrump pamusoro pehondo yezvemabhizimisi yavari kuita nenyika yeChina, nguva imwe chete yavari kuedza kupamidzira kuita zvemabhizimisi nenyika dzekuEurope. Pari zvino vanoongorora zvesarudzo vanoti vaimbo vemutevedzeri wavaBarack Obama vaJoe Biden ndivo vanoratidza kudiwa nevanokwanisa kuvhota vachiteverwa navaBernie Sanders. Kwozouya amai Elizabeth Warren. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi havasi kuzoradzikwa kumarinda eHeroes Acre. Vakawanda vakakuvara kuRufaro Stadium nezuro vachimhanyira kunoona mutumbi wavaMugabe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ndokusiyai muina Chris Gande munhau dzekisindebele.
Soko isika tisenda.